A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, June 5th, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Tanono Kawande.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are looking at how the diaspora is sustaining the lives of friends and relatives back home following the current economic crisis.
The prices of basic commodities has continued to rise unabated, while salaries have remained dormant.
The rate of the bond, the official local currency, has continued to tumble on the black market, forcing prices to rise sharply.
Just this week, there was a raft of price increases like the staple maize meal, rice, sugar and salt, as producers passed on the increases to consumers.
Those with family or friends in the diaspora are now compelled to assist their folk back home because the situation is now difficult.
What are your thoughts on these issues?
To join our discussion on these issues, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
We are also live streaming our shows right now on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Zimbabwe. Yebo kahambe zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo lwethu uhlelo lweDiaspora Forum lapho esixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Lamhlanje ke sikhangela umumo wozenotho eZimbabwe lapho iningi eselikhala ukubana intengo iyehlula uyayibambeki njalo abantu abalamali yokuthenga into ezimqoka empilweni yazo yabo ezifana ke lokudla. Yiko ke sifuna ukuthi sixoxe ngodaba lolu sikhangela abantu abahlala phetsheya ke esizwa kuthiwa yibo asebephathe abasebencedisa kakhulu bencedisa ke izihlobo labangane ekhaya ngoba imali esetshenziswayo e-bond note isisindo sakhona hayi sesibuyile asisabambeki kahle nxa ufuna ukuthenga ke into ezifana lesinkwa isinkwa $3.50 umuntu ke khonapho uyabe hola imali encane kakhulu Mr. Wande.
Nasitoda kutarisa mamiriro akaita zvinhu mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira asi mari inotambirwa navanhu haisiri kuchinja saka zviri kukonzera maproblems ari quite obvious atinenge tichingoona tese ndo zvatiri kuda kuti titaurirane nhasi tinzwe kuti munozviona sei munofunga chinyi varipo vamwe vane mhuri kana kuti vane hama dzavo dziri kunze kwenyika dzinobatsiravo nokuvatumira mari kana kuti nezvimwe zvinhu zvavanofanira kushandisa mumusha asi vari vashoma vanhu vakaita savavo toda didi kuona kuti mari inotumirwa kumusha navanhu vari kunze kwenyika muZimbabwe inobatsira zvakadini uyezve pane zvingaitwa here kuti mari iyi inyatsobatsira nyika yese pamwe chete pachina chokungoti ingotsakatika kana ichinge yasvika munyika. Vhiki inoi pakaita kukwidzwa kwemitengo yezvinhu zvakawanda zvichisanganisira upfu, shuga, mpunga, munyu nezvimwe zvakadaro. Vanhu vanozvikwanisa sei zvinhu zvinoramba zvichikwira kudai asi mari dzavo dzisingawedzerwe? Ndonyaya toda kuti mutibatsire nayo. Saka kana muchinge muchikwanisa muchida kupinda muchirongwa motifonera panhamba dzedu 001 202-619-2077 tigokufonerai tigogova nawo nemwi pfungwa dzamunenge muinadzo. Gande.
Yebo, mnumzana Wande, njengokutsho kwethu lamhlanje ke sikhangela impilo yezizalwane zeZimbabwe esiwomile kakhulu. Sikhangela nje kodwa siyazi ukubana iholo lona alikhwelanga. Abantu bayakhala kodwa ke abanye abahlala phetsheya, abahlala kudiaspora, kuthiwa yibo asebebambe ilizwe leZimbabwe ngoba bethumela ke imali izihlobo labangane, imali yohlobo lwe-US dollar eyiyo engani isisindo sakhona siloko singcono. Mr. Wande,
tine va sivangeni dubebe sivanenge dube veZimbabwe Exiles Forum vari South Africa vatina vaparunare makadini ko Mr. Dube?
Tiripo makadini waite wangu.
Aiwa, tiri nani, ndimi muri munogara muchishanya muchisvika kumusha, ndimi munogara muchiona muchitumira zvinhu kumusha. Chii chamungatitaurira pamusoro penyaya yatakatarisana nayo nhasi, kukwira kuri kuita mitengo yezvinhu, kushomeka kushawa uremu kwemari yekuZimbabwe yemaRTGS nezvimwe zvese zvakadari izvi, chii chamungatitaurira Mr. Dube?
Zvakaoma. Vanhu vengorarama nenyasha dzamwari nokuti ukavona une uchirarama uri kuZimbabwe usina mwana uri kudobhen kana kuti kuuk kana kuusa hazvava nekuuraya nokuti zvaoma zvekuti mafuta chavo 2 litre yemafuta kwanza ava kuita 20 RTGs. Zvine 20 RTGs yaizvo inowanikwa nani? So basically vanhu vari kuZimbabwe they are more of a dignitary in South Africa. Things are terrible in the American channel.
Pamuri munoona vanhu vachitumirawo zvinhu kumusha zvakaita segrocery kakuti nemari zvichisvika hazvo?
Theis a business yavanhu vanee vana malaicha. Vana malaicha zvavanoita ndezvekuti vanotora magrocery zvomudhorobha kuZimbabwe mafamilies amarelatives anenge atumira. Vanhu vazhinji vari muno vanotozviziva kuti hazviiti kuti usatumira maishuga kumisha nokuti kana usina kudero unenge wadi kasendeza keserious causation. The situation is actually back to 2008, 2006, 2007, where people actually stopped hoping for anything from within. Vakatomirira zvavo kuti vadi vachatumidza nevana vavo kana kuti hama dzavo dziri kusouth Africa. Saka vanhu kutumira vanotumira zvekuti kadoenda papahouse mukambo ndenomu especially mazuva anemantendawa unotora magroceries akatigara ari mabhazi achingazitumidza navanhu kumusha kuti chii vanhu vararame. Mamiriro aita situation ari well captured in a book which I wrote called No Gold No Goal. Rinopatana kuti akazara kuti vanhu vari kumusha vanorarama sei nekutumidza zvekudya nechikafu navanhu vari mudiaspora.
Makariverenga here bhuku iri?
Bhuku iri ndini munyori wachona.
Saka
ndaitosheya
nevaexperience. Ndanga ndisina kunzwa ipapo.
Ndichiona kudzidzana paita vana veZimbabwe vari muno nevari kuZimbabwe.
Asi ndinonzwa chose nenyaya namalai chai kuti vano batsira zvikuru pane ku takatasa kuti zvinenge zvitumirwawo zvinenge zvisina kuwanda zvinenge zviri zvishomawo zvinosvika hazvo pane kuvimbana kuripo here pakati pa peba vanhu vanotumira nevano vanotakura zvinhu zvacho
takuvimbana kuripo nokuti inodova indastri yakatozvimirira inomeka shuwa kuti zvamunenge matumira kumusha zvinosvika kumaintended target saka hapana maraicho ake unganyanya kuita zvemunhubuka kuti zveutoti zvekubasa unenge atumirwa nokuti iye unenge achizourayirawo business because kana ukadero panobuda bhuhu rokuti undiwo muti wako saka vana malaicho vazhinji havo havanosvika asi munenge zvivavo kuti hapanga hoshaitivo umwe kana kuti vaviri vanenge vanechi vane maitiro asinganasiki asi kazhinji hazvo vanosvika zvinenge zvichitumidzwa izvi zvinenge zvichitumidzwa zvinhu zvakawanda vuwandi hwazvo ndohwo zvichiditemaina kuti ivo unobhadhara mari iyi kunoona malaicho saka vanhu vanotumira zvakatowanda kubva kuzvinhu zvikuru kubva kuna mafiriji matv mazvikafu kuitira kuti vanhu varara nekumusha inii vhiki rinorapera iri ndaitotumira tv kune ava vagana vamidilawayo nekuti iyo yavo yakafa saka kuti uitenge ukoko ha mara tv zvacho akati wande kana tv yacho yakatosvika hapana kana problem
zvino Zimbabwe ichasvika kupi ichingorarama nenzira yongoti wakukwakusa izvozvi izvi munozviona sei
zvezimbabwe zvoida kupindira kwamwari nokuti chero ivo vanotonga vacho vanofanirwa kunge vachiita effort yekuti vanatse zvinhu pari kutaridzika kuti havana kana nehanya kuti vaimprove zvinhu yangova yangova madadi kwaizodii kwako vangova kungoti waita waita zvake madiro ajejina
nekuti
utarise ufunge kuti iyo nyaya yacho yakamira papi ende iye maepot okuadresa zvinhu zvacho ari papi it looks like our leaders have actually given hope or they are no longer giving any effort to assist iyo zvavari kubeta ndezvekuti vanenge vachidozvidimira vari voga vachidotigonzizizi anti zvatisisa pazvatisisa asi effort yekuti vagadzirise zvinhu hadhivenini
So, Mr. Dube, are you sending just food or you are sending money as well to your folks back home?
Mana ibetsero nokutsumira mari iti kana kuti yei because mari kumusha vanayo mara TG saka chavanoda chacho chechikafu mari chero kwavatumira inogovatumira mari kuti vatengei nokuti there's nothing to buy things are not affordable there so it's best that you buy them a basic commodities ukavatumira chikafu ukavatumira hembe ukavatumira mablanket ukavatumira mafrids okuti varime ukavatumiravo muchero mahousehold goods avanenge vachida it is more helpful than sending the money because mari vanenge vanayo hazvisina zvainotenga chero vanayo ikoko kumusha haungatumidziri rtgs kuuya kuno because rtgs yacho inorarama online haisi mari yekuti inobata maoko inenge vaizvo zvinotozvirikokesha kuti akushaira mari yakati amanje kunoko hakuna izvozvo kune economy refunctional
Mr. Dube, stay on the line. We'll get back to you in a minute, please.
Thank you.
Yes.
Yes, Mr. Dube is raising some interesting topics there. It looks like, you know, it's quite a bad situation.
Yeah. Now, you know, people are forced to trust people they don't even know just to give them parcels and big items and hope that, you know, the things will get there. But there is no choice anymore. People are just stranded.
Yeah, but like Mr. Dube has pointed out, you know, these people seem to be trustworthy because they know if something goes wrong, then they are kind of blacklisted, yes. You know.
It's so sad that money can be made out of the problems of other people.
Okay, so to our listeners there, we are talking tonight about the economic situation in Zimbabwe, especially looking at how the diaspora is helping the situation. We understand that the diaspora remittances from all over the world, they are well over $1 billion, which is quite amazing. Okay, Mr. Wande, we have our second guest, Mr. Cassius Mpofu. Mnumzana Mpofu, say wamgela etingwen.
Ababa, ibingelaba sagazumsaba zomkulu ibingelaba lalele bomsaba zomkulu
FM. Okay, ay sibongile. Siyathemba labas laleli bethu labo bayabonga. Ye mnumzana, ungasitshela ngodubo olukhona ekhaya ukuthi lina njengabantu abaphandle kwelizwe liphathisa ngokunjani?
Ya, udubo olukhona ekhaya kwamanje indaba kakhulu eyokudla, indaba yentengo yezinto, indaba yemali. So ke thina ngapha njengabantu abasebenza bangaphandle kwelizwe siyazama ngakho konke sikwenelisa ukuthi siphathise abantu abasekhaya ngalokho abangabe bayakufuna. Siyathenga izinto ezidliwayo ngapha, sibathumele ekhaya, sithumela nezimali ukuthi basizakale kulokhunye abazabe bekwenza. So kulobunzima obukhulu abantu ababhekane nalo, olufulathi abantu bonke nje sifake amakhanda ndawonye sisizane nabantu basekhaya, ngoba lokho kwenzakala ekhaya abakukhethanga. Zobakhona abanye singathi bakukhetha, kodwa-ke kwasidala babangukhethanga. So siza ngadla lezo ndlela zomntu bathumele kokudla, sibathumele kunye okufunakalayo njengakhona ukuba.
Manje nxa lithumela khonapho, ayiso mali eningi yini ecina ichitheka ekupheni omalayitsha la?
Ya, khona kuba nokuthi imali iyalahleka lezo ndlela, kodwa-ke kuyabe kungasela enye indlela esingathi siyenze, ngoba lakhona ma singathi thina sibambe leyo mali sidaka sithumele ekhaya, sesisho abantu abasekhaya sokumele bafe. Kukanti-ke ukusuka kwethu ekhaya sizosebenza emazweni esebenza kwathini e-Afrika lapha lamaye angaphandle, sasuswa yikuthi sesibona ukuthi asimele sithi sigcine imuli zethu esinazo ekhaya. So sathi kangcono siyesebenza singaphandle kwelizwe, sibasapote lesilathi sikhona. Abanye baseBotswana, abanye baseSouth Africa, abanye baseNamibia, lamazwe amanye anjalo. So yinto eyasisusayo, sasuswa yibo laba bantu abasekhaya ukuthi sibatholele something engabasiza. Kuyadula omalayitha, bayadula ngoba labo badla khophana umsebenzi, bafana nomlayo nje umuntu ovukela emsebenzini. Umsebenzi walwana abawenzayo ukuthi bathwale impahla zabantu labo, bagcina ngaleyo ndlela iy'muli zabo zonke ezindaweni ezihlekeyo. Kodwa-ke kusuka kube ngcono ukuthini impahla zona ngapha ziyathengeka, kungaba lokudula kancane ukuzithwala usekhaya, kodwa ziyathengeka. Nakhona kuqakathe ukuthi umuntu uma engabe xa engumuntu esebenza ngaphandle kwelizwe ehambise izinto ekhaya, abe lo muntu asebenzisana nayo ngumalayitha. Kubasiza kakhulu uma abantu labo sebenza nabo kuhle. Kwesinye isikhathi ne-discount uyayithola, loba kusiba nzima kubo bebhadala izimali eziningi mabethwala impahla besika, kodwa kwesinye isikhathi uyathola i-discount uma uyi-customer bayazo lufika lokho okufika nakho ngihambisela ukudla kwabantwana ekhaya, bayemukela leyo mali yabo nakho. Akuhluphi nje kakhulu, kodwa-ke kunzima ngoba sisebenza sini one ndawo, sisebenzele ukudla, sinabhodalisheni enkulu esiyenzayo.
Hayi, siyabonga ungayikhatshana, bamba ucingo khonapho Mr. Wande. Understand where we call.
Yes. Pa makadi pa runarap.
Tiri po makadi.
Tiri po yadu. Tiri kutawara nani uye muri kupi?
Tiri kutawara na Romeo Mugande, tiri kubinga.
Muri kubinga. Makadi niko wa Mugande, tiri kuye uka mshimbofona.
Mutiri uyo kashwa, ndiri nambo upona samtengu.
Nasi moda kugwana nesu nyaya iyi, moda kuti uzachi.
Ndoda kumuza kuti, ndo kumira utara ndiri ndebe.
Ah, chaizo, taura zenyu, taura zenyu.
Kuluma mnumza.
Ok, napa wewe kuluma kuloko kumipolo, uta bantu ba toli malezi, ngane zinga sakwansu uba nye disa uche uche. Indaba le njengapha sesibamba kubi especially mina ngukansela ngapha ebhinga ku-ward 17 lawo.
Oho, kuwat 17 ungapi kwe Pinga Center?
Ngapha phezulu elusulu kwathina magondo tifuna magondo.
Oho. Ah, iku ngibuza ngoba bengikhona ngapha eBinga kumvike edlulela.
Ayebo.
Yee, ngifike ngabona amanzi abilayo.
Ah, ufikile sibili ngingawabona.
Yee, hayi ungasiphathisa ngembono yakho.
Hayi mina bengilesikala zokuthi ngabe uhulumende asizwisisa, asizwela sibili. Because ngapha eBinga ngendaba zamatitsha laba sebesukile ngemali ezincane abasitholayo. Ngapha isikolo sesitile, because siyathola ukuthi isikolo esilazo ngapha eBinga, izine eziningi zangikhona ngama-annex. So amatitsha amaningi bavela ngapha phezulu esishoneni, basuka babuyela ngale. So isikolo eziningi ngapha usela amatitsha, so sele amatitsha maybe uyathola isikolo esisodwa sesela amatitsha abafika kubo-14, so usela maybe abayi-65. Lokhu sebebuyele bonke amatitha bangikhona. So lokhu sokuthwalisa abantu nzima, abadala sebebhadala ezikolo, amatitha abangikhona asebenzisa isikolo sangikhona sebesithathela abantu bokuthi befundisa abantu ababo esikolo.
Hhayi kunzima, siza kufonela sixoxe kabanzi ngendaba yenaleyo.
Hhayi kulungile.
Okay, hhayi sibongile kakhulu.
Hhayi sanibonge.
Okay, Mr. Wande.
Mm.
The caller there is saying that in Binga, many teachers have left. There are so few teachers that, you know, you find a whole school with a couple of teachers. And he says mostly those who had been there have gone because, you know, of language barriers or something. So that's why I said I'll call him and then maybe yes. We can find out what's really going on.
Yes, that's mm-hmm. that's a very really important story. Mm-hmm.
Yeah. Hello, caller.
Hello, Magadigo.
Hey, Tirukutara Nani, where are you going?
Murukutana Solomon Matsaire, South Africa, Limpopo, Lipalale.
Aha, makali niko, makali nenyu.
Ah, isu tinofara zvedu kungorwadziwa nezvirikuitika kumusha kuZimbabwe.
Taura enyu takaterera, tiudzeiwo zvamunofunga nezvamuri kuona.
Ah, ini chandiri kuona ndechekuti solution pamachallenges atinawo hapana. Because mukatarisa movie yataitwa nhasi yekubvana mastrike kutoratidza kuti parida kudzvanyirwa munhu zvakasimba nekuti what was supposed to happen is that because zvinhu zviri kukwira masalari zevanhu asingakwiri obviously vanhu zvaiposwa vanhupinda paroad achistrika kuti mari dzavo dzivedzerwe saka kana paiswa mutemo wekuti zvanzi kana tichida kustrika ndokufanira kutanga da kutendera saemployer kuti ende pastrike. Ndiona sekuti utaro dzvanyiro hwakaitisisa kupfuura hwaiitwa navamugabe even kupfuura hwasinei.
Saka
zvotoda kuti vana vezimbabwe zvoda kuti timuke titsvage way yekuzvisunungura.
Kana muchiti titsvage way yekuzvisunungura munoreva chi?
We must find other means because it looks like we are liberated, but now the pinned the press conference by Joko Rakato Furare Rakata Rakata Kudwa Kudara. So, as a bad theory, and imagine that we have $500 bonds. We have to show post going to the school to issue Gairikita 100 something bonds. My prices are from Soros Akanese, but the salary at a quality could take it basically, as soon as it basically, so put the uncle to our memorial cash fund. What more transport you could do another language coro, masses and stuff. People cannot afford. So this is a slavery. You can use it. How can you have a government in Opavano, or Sandivayo marriage, Singapore, Nashan? It means that in a government, in each language. Aungati kana uri baba kana wanawa chichema nizara. What is that chicken room or what you could chema go to record chema? What is that? Those are from Amanda and that's what you send a bureau. So, situation is that Avana Basa Iran. So, you're going to go in a pair one. nana Minister of Finance and Amtrung Washington Zanzano, Sunusurkunaka, Sunusurkupachina, economy will improve. But there's nothing on the ground to show that the economy is going, is improving.
Mm.
The economic environment is going down and everything is bad. So, the guy needs to every time. But Taura, my friends with the Washington Zanzano, Sunusurkfamba, Danny Fitlas, what, there's no Fitlas. Everything is going on the negative direction. So, yeah. So, you know, the single tariff that you know, to Fanaku, to Fanango Terra, but for what? Because right now we are destroying the future of Zimbabwe. When I think of scholars and Hanukkah, this one and the teacher channels are asking for Kakumba. And in Dover, not to set up one of the same as Zimbabwe. Then, in the generation, you better to destroy in terms of education. Vasi vaingo enda kuchikoro just kungoenda but chinzi vachiti hapana then tino apa chikoro mabasa hakuna so tiri kuvaka nyika ini yakaita sei
aiwa mukoma
kutaura rikataura ma problems akawandisa so I think we need something serious. We need to plan because this is our life, this is Zimbabwe, our country, this is our life, and we want to build, we want to leave a legacy. We cannot leave the legacy with this current situation.
I'm coming to not tend as a guru name, Shokoen. Regard to one kuti Sha Famba say, Dofunga Vamwe, Vatereri Vans, Vama Shokoen, Ne Samunofunga, Vachati Funera of Tibaku, Tibuzakuti. Think it was says, Unisukuti, Sina Sutos on Nikanukuti. So Rambas gender and berry. Saka did not tend that chai so, Kuma Solomon. Yeah. Mazita chai.
Okay.
Yeah, Solomon is very depressed about this situation.
Mm-hmm.
And he feels that people are now more oppressed than they were before independence.
Mm.
And that there are no ways of helping yourself, even if you are able. You know, you have money, you can't get things. To get the money, you have to get a job, and there are no jobs. So he's lamenting the situation and is comparing it to before independence, which is a very, very sad thing, you know, for us to come to that point.
Yeah, Mr. Wande, we have also our listeners and viewers who are watching us on Facebook. We have Ndabazezwe Vigi, he says, watching from North Carolina, right here in the United States. And then we have Forgive Mahlang, who's watching us from Xavier, Southgate. Not sure where that is. And then Utitus Nkomo Uting, he says, East London, South Africa. Siyakufonela kathesi ke Titus Nkomo. And then we have Ndabazezwe Vicky again, who says, life will never be sustained by depending on diaspora funds because diasporans have their financial commitments too. The only honorable thing is for Mnangagwa and his ZANU-PF to concede defeat by socio-economic factors and just resign. And then we have Signoro Uncle K, who says, can you call me on Messenger? Mr. Signoro, unfortunately, we can't call you on Messenger. Give us your number, your telephone number, and we'll call you right back. And then Reza Blessing Renias is saying he's watching us from Zimbabwe, Mount Darwin. Thank you to everyone. Keep watching and following us, and please do give us your numbers and we'll call you right back, Mr. Wande.
Yes. Before we go to Mr. Nkomo, I want to find out from Mr. Dube. Mr. Dube, are you still there? Mr. Dube? I think we lost him.
Okay. Yes. So we have Mr. Nkomo?
Yes. How are you, Mr. Nkomo?
I'm okay. How are you?
I'm fine, sir. I'm fine. What language do you want to use today?
I can use Ndebele.
Okay. Go ahead, sir. We are all listening to you now. You got the microphone.
Yeah. I'm going to speak to that is a Zama, see, after the Nankru East London and South Africa.
Mm.
Into yenzakala ekhaya enzima, so siyazama ukuthi sibe sithumile lathi khona ngale ukuthi ngeke kungaba ngcono iy'muli zezikhona zethu zabe ziphile zikhona ngale. So it's a very difficult situation ekhona sibili, hhayi kodwa kunzima sibili.
Mm. Manje uphathisa njani imuli njengoba wena okhona kungathi kungconywana kuyancwebeka kule khaya, uphathisa njani abasekhaya?
Ya isikhathi esiningi sengiyabe ngikutholile kona lokho lami ngiyazama ukuthi ngifake emabhasini ngithumele imali betholi ukuthi abathenge something khona ngale ngoba ngale kunzima sibili kakhulu. Ngapha kungcono hleke sibambe abambe sithole athole okuncane phathise khona ngale ukuthi labo bathile.
Loko kuthi umelele yini ukhetho oluzayo ukuthi uyevota?
Ye ukhetho luzasile silumelile, sisithemba ukuthi kuzaba lukhetho olukhululekileyo ngoba sesikhathi lebesisenza ukhetho lungasoze lusibilise lutho, but ukuthi siyevota sizahamba siyevota silumelele kakhulu.
Hhayi kuyezwakala mnumzana Nkomo, siyabonga kakhulu.
Hhayi lami ngiyabonga kakhulu, qhubekele phambili ngomsebenzi eliwenza.
Hhayi sibongile kakhulu. Yes, Mr. Wande, you were trying to find out from Mr. Sbaneng. Is he still there?
No, I think we've lost him, I think.
Oh, okay. Yeah. So let's go to Mr.
Yeah. Before we go to
Mr. Mpofu.
Mr. Mpofu. Mm-hmm. We have two Mpofus here. Okay. All right. Okay. All right. Before we go to Mr. Mpofu, I have a message from Tawanda Rumhere. Ari kuti zvakaomba paZimbabwe litawanda uyo. And then there's Leslie Chitope ari kuti ari kutiona ari kuMozambique. Tinotenda chaizvo Leslie, tinoimba kuti uri kutinzwa zvakanaka and kuti zvinhu zvakanakako ikoko kwauri. And then there's Joel Makotose ari kuBotswana na Courtney Mpemi ari ku Cape Town. Tinotenda chose kuti muri kutandara nesu, tinoimba kuti muchatifonera kuti tigotaurawo nemi. Mr. Mpof,
yo,
what do you think we should do?
Hey, that's a very big question, but I think people of Zimbabwe have let themselves down. They've been given so many chances to decide about their future, but we have thrown away all those chances. Other countries, look at PRC, Tanzania, Kenya, they have changed the government that has failed to live to their expectations. But in Zimbabwe, since 1980, we are being led by criminals that came into power without any plan for the future. They came to power just to be in power. Now, I think it's very difficult. It's even difficult than it was before Mugabe went. Because Mugabe was a big detector, yes, but these days, I think in power, he was almost losing everything. We were just supposed to wait for Mugabe to fall down. And what we did now, we made a mistake by reviving ZANU-PF by bringing a fresh man with no idea of how to solve the economy, with no idea of how to run the country, with no idea of doing anything. It's not even what to be a headman in Nangakwa. It's a very, very, very dull person that cannot take the country anywhere. Now, the people of Zimbabwe have got a very big task. If we had to go back to the incident when that was overthrown, I think if that thing is to happen again, which is possible, if it is to happen again, I can see a lot of people losing their lives this time, unlike before. Yes, we lost some people during that time, though it wasn't confirmed to officials, but we lost some people. But now it looks like in the army are in control. They are running the country. Nangakwa is just like someone who is being held hostage. The army is in control. They are happy, some of them, especially the senior guys, they are getting whatever they want. For civilians, for people, for people, I think it's a very difficult situation that will last forever. Zimbabwe is going to be one of the poorest countries in the world. It's very difficult to solve the problems of Zimbabwe right now. What we need now, maybe, is a complete overhaul of the government to do away with ZANU-PF. We start afresh. I don't know how we can do that one. It's very difficult.
Mm. No, thank you, Mr. Mpofu. Kande?
Yes, we have more callers, I mean more people who are following us on Facebook. We have uThabani Ndlovu, othi litshona njani basakazi abathandekayo. Hayi, sitshonile Thabani. UThandiwe Mavundla laye uthi litshona njani sihlobo. UMandla Gama uthi amatshono bakwethu. Hayi, sitshonile. UPamela Khumalo uthi litshonile laye. Lo ubheka impilo moyo uthi safa saphela isizwe sikamthwakazi. Ye, uyena usePretoria eSouth Africa. UBrighton Mzansi Ndebele uthi hi, I'm watching from Kempton Park, Johannesburg. Please call me. Ye, siyakufonela ke manje. Ye, bakhona bayakhuluma abalaleli, bayakhalakhala ye ngomumo ukhona ekhaya ukuthi hayi unzima. Unzima kakhulukazi, akubacunula kakhulu ukuthi hayi batshelwa ukubana umnotho welizwe ususiba ngcono. Ye, umphathi ntambo wezemali uhlale ekhulumile yena umnumzana Mthuli Ncube esithi yena konke kuhamba kahle, kuhamba ngendlela ehleliweyo, kodwa phansi lapha hayi akukhanyi njalo, yiko nje okungani kukhathaza abanenge. Ye, mnumzana Mpofu, uyayizwa imizamo kamnumzana Ncube othi yena kusiyafika u-October, hayi yonke into yabe isilungile, isihamba kahle. Ungathini wena khona?
Do we still have Mr. Mpofu? I think
Mr. Mpofu?
We have Miss Mpofu. I think
hello.
Hello. Yes.
Tiripo Makadi nenyu. Pata wana mpofu wa iri. Takashitara na Mr. Cassius Mpofu. Saka amuna inyu kujangira pakati. Welcome to the program.
Thank you.
Yes, Miss Mpofu, maybe you can give us an idea of how you are helping folks back home from here. I guess you are here in the United States, right? Okay, so how do you help people back home?
Okay, my children, kumusha tukubatsira munharaunda kuchitungidza kuzengesa kwandinogara. Tinongo identify vana vechikoro vanenge vane need to identify wo zvimwe zvakaita sepa clinic pandaitaura pai panga paita problem ye health semuno wanese. Togadzirisa matoilets acho. Iye zvine zvitira kutaya kushanda nameya wekuchitungwiza kuti tione tingaita sei kubatsira dambudziko remvura. Especially kumatoilets pachitungwiza kliniki hapana mvura. And then chitungwiza in general kuti how best can we do kuti tisimudzire nharaunda yedu ichitungwiza.
Ko tikatarisa ruzhinji rwevanhu, tikatarisa nyika yese nemamiriro azvakaita iko zvino izvi, munofungei nemamiriro akaita zvino kumusha?
Moziya, zvimusha zvokutogwadza kanda kutora pachikaranga. Ini sekuona kwangu zvachioniso ka ndakutona kuti Zimbabwe yedu yato divide into two. It's like we've got two countries in one. Tine Zimbabwe section yeelectorate vanhu vakaita sana chioniso, vanambuya chioniso nanasekuru natete. In the second part ye Zimbabwe ndiye maMPs atakasarudza together ari on the same side nezani. Because maMPs edu handichaona vachitimiririra. It's like vakungozvimirira ivo, they are forgetting takavasarudzane kutimiririra. Sei ndiri kudaro, pane nyaya ndaona yekuti hanzizvo yanzichiti that bill rasainwa naMnangagwa Nasiro.
Tripartite.
Yes, iro rechirungu ichocho rekutizvo vanhu havachakwanisi kuti vanodemonstra like especially vemumacivil servants, mapurisa, maticha, madoctors, manesi, vakasagutsikana nezvinhu vakanodemonstrata vonzi vanhu vanoudza basa rake. Pandiri kuti maMP vari kuti kanyaka kuzona bhura kuenda kunosainwa napresident, it means rambotanga raenda mastages ese rekuenda kupalamenti vonosita voagria. Hongu tinobvuma kuti maMPA opposition ka mashoma havakwanisi kuita machi. But remember kuti MP unodzoka kakunharaunda kwako wota kuti vedu weka pane bill rakadai rakadai, votiunza maconsequences acho, maimplications ebill iroro, vanhu voziva. kana kuti devil demonstrator kana kuti vonyera machini at least people have to know avasitaura tozongonza kunzi bill rakuto passa rato sign mwana na president kuti chi rave it's now passed into law and then my MP acho naiwayo tikuchima munika kuti hamuna petrol but ndikunzwa it's a rumor and ndimba nyati kuda pachenda andikuti chokwadi here the rumor is that my MP acho varidoroti vatoitwa set aside my gas stations avo vega ekuti vasanomira mqueue inenge ine vamwe who does that uri MP andakasarudza hauda kumira mqueue neni uda kumira mqueue mako wega vari kuda kuti hanzi varikati izvo mutula akati hanzi ane bill rake ranga yebudget hanzi they are saying kuti kuna mutuli ncube if you want us kuti tisaine ti approve budget yako vakampa maconditions ekuti they ma MPs vada kuti vabhadharwe mari yavo in US dollars yave nyika imwe iri yega kai ini ndakakusarudza ndopewa nebond neRTGS iwo wandakasarudza kuti undimiririre wakupewa ma US dollars vanoda magas stations avo vega vanoda ma two cars iyo zvizvi maMPs edu hanzvadzi vane motikari mbiri vakapiwa last year imwe nedzishe vanzi vanoda kupiwa imwe futi kandakatopiwa I don't know so kana nyika ichinge zvinhu zvichinetsa saizvozvi citizani iri kufeila maMP tovasarudza voenda vonotita zvakuta izvozvizvi who is going to stand for vanhu vezimbabwe which means the electorate ka tisorewa tinorohwa pakaitwa strike pakaitwa mademonstrations tisinourayiwa tisikufane nzara tisinda pamaqueues maMP vachifara vandu nezvani so hatisina Zimbabweans havasisina representation havasisina
yeah musava stay okay ta baba Gande. You know, Ms. Mpofia is bringing up quite a number of issues that there seems to be two worlds now in Zimbabwe whereby the MPs have their own lot and the so-called, you know, majority have their own lot. And she is very bitter about the way the MPs behave, and she cannot understand how this bill got as far as the president's desk that prohibits people from demonstrating, you know, civil servants and, and things like that. So she's not very happy about it. I should admit that she's very articulate about it. And okay. Ms. Mpof, Mira, stay on the line. I'm coming back to you.
Okay.
Paro nari magadi niko.
Ngeripoka na magadi wendwa mananda waru chaura kuno South Africa. Magadi muri ya Zimbabwe mese pasire.
Tiripo wa mananda matoka tino kutambirai.
No change.
Taura ya juta katerer.
Sorry, excuse. Pane zvaitika pakati vawande navazelo ndinoda kuti ndibatane nevamwe ndichiti ichokwadi kuti zveshuwa munhu wese anonyatsoziva kuti munyika zvinhu hazvina kumira zvakanaka zvinhu zvakaoma asi ndisati ndasvika kunyika kweduko ekaendi kuudze kuno kusouth africa kwatinogara ndiri kutaura ndakanangana nesituation yakuitika muno musouth africa the days of Zimbabwean to live in south africa are now numbered mazuva okurarama tiri muno musouth africa ava numbered soon or later tichadzokera kumusha nekuti situation yacho yasvika pasina kumira zvakanaka vakanditeerera vanogara muno musouth africa vanonzwisisa kuti ndiri kureva kuti kudini vanhu vari kufurwa vanhu havachakwanisi kudhraivha even kana mausiku zvaazvo kungoriska kuti should I go or should I stay upenyu hausina kumira zvakanaka sei ndataura ndichiita izvi pane vabva kutaura mai avo vamati Mrs. Mpofu vati maMP vaakutozvifidha vahwande vane mazuva vachida kuti isu havachatimiriri tava nezimbabwe mbiri ndanga ndida kuti maoperations egovernment nesu kuvanhu kunoku takatosiyana mukaona vanhu vachibatwa muHarare muya vachidzingirirwa iagreement yecouncil zvinotozikanwa zvine zvatogariwa muchemba kuti mapurisa haasi kushanda basa ngaende anodzinga vanhu hapatendebwi kana ivovo vouya pamhepo voti hatizivi ndo zvinoita administration yegovernment nepolitics kungatonga MDC nhasi inoita the same thing kudzingirira vanhu mutaundi pasingabvumirwi kuti vatengese zvokwadi vahwande zvinhu zvakaoma muchiona kuti vanhu mari yavanowana shoma iyoyo ini ndinofunga sokuti kuda hurumende inga yakatitsvagira nzira dzimwe dzenzira kuti vana imi muri kunze pamunotumira chikafu chenyu ichi tinoda kuti mutumire nenzira yakadai inoita kuti chikafu chiya pachinotumirwa chikwanise kusvika kuhama dzedu dziya dzinene dzikara dziri kumusha izvozvo zvinotibatsira kuti vanhu vachawana chichemo chavanoti pabhodha tinozosvika pakudai pakati tinozoona pakudai ndinobvumirana nevanotaura kuti corruption zveshuwa yauraya nyika muno musouth africa kutaura kwatiri kuita kune inonzi state capture commission iri kuendera mberi a lot of money was looted billions and billions kana kune anozofona handifungi kuti anoisiya nhau iyoyo billions and billions but it's not easy to arrest mapolitician haisiri nyore vanhu vangafunga kuti pamwe kudai vamunangagwa havasi kukuda kuita basa ravo nenzira yakanaka hei zvine process makombiti angu hama neshamwari zvine process handi nyore kukanda chiredzo makazara ngwena uchinyatoziva kuti dzimwe dzichabuda nekumashure dzimwe dzichabuda nekupi tinofarira kuti nyika yedu iri nerugare ini ndinofunga kuti ndatingabatana nenyika yedu ngatimbosandisa ivoice wayo titi nhaye vakuru vedu nevese ava vakafunda vatinhwa vanotaura ava vanotaura nezvematongerwo enyika vanotaura nezveikonomi ngapavoitwa such kind of a conference yekuti to which direction should we take as Zimbabweans then we move on with only one solution toona kuti inotisvitsa papi kuda nyika yedu ingava nechimiro chakanaka I remember Zambia suffered a lot but they've never made it to know that the Zimbabwean has made today. I thank you very much.
Mazvita chaizvo manhandara tinotenda namashoko enyu mazvita chaizvo ndisati ndapa Miss Chioneso Mpofu time yokupindura zvataurwa pane ari pafoni kubva kuBotswana makadini halo vari kuBotswana tiri kutaura nani
ndini Barnabas muri kunzwa
tiri kukunzwai zvikuru taura zvenyu
Alright. Ndotaura handiti ka
hongu taurai zvenyu
nditaure muri kunzwa handiti
ndiri kukunzwai
Alright. Chandaa ndichida kuti nditaure inini ndechokuti hurumende yedu chai chaiye kuZimbabwe ikai ivo vana munangagwa ava hazvina kutanga nhasi kana kuti kutanga nezuro kana kutanga zvakabvira kudhara stereka kubvira nguva yehondo iyo iye nguva yehondo iye vari kumozambique vairova Rhodesia vachidzokera kumozambique zanura forces zipra forces chichiruva chibva kuzambia kwakenneth kaunda so hapana zvinoshamisa ende vanhu vezanu pf vakabvira kudhara nemusambo wavo iwoyo muri kundinzwa here
tiri kukunzwa ivava taura zvenyu
good vakabvira kudhara stereki nemaitiro avo iwoayaya ezvino kana pakaitika maelections ivo ndivanongohwina chete opposition yakahwina inonzi haina kuhwina vanoba makati mutaure morohwa mosungwa vakauraya vanhu vakawanda tiri kuvanhu vezanu muno
okay ya yeah, ndofunga tava varasikava Miss Mpofu muripo here Miss Mpofu
ndiripo
mambonzwa zvataurwa navamanhanda ava vanga vachiti zviri kuitwa izvo ndomaitirwo azvo haisiri mhosva yezanu pf munoda kupindura manzwa zvavanga vachitaura handiti
anda kupanzi papa kutai suu shere zani pf.
Ea, wanga wachiti, wanga wachipindu rapa mama taura mchiti kunyangwe we MDC waka tuonga zvikuitwa nama MP zvose zvindo zvido zvavanongoita saka isiri mhosva yevanhu vari kutonga vanga vachitaura nenyaya yamamuchitsanangura yekuti ma MP vanoda magas station avo vega vanomira makiyo avo vega zvinhu zvakaita saizvozvo taura henyu mupedzise nhoroondo yenyu yamamuchitipa.
Inini point yangu ndechekuti zvandati inini munyika mbiri handiti muZimbabwe cha. Ndoti ema MP eopposition avasisina kusiyana neZANU PF. Varitodyidzana neZANU PF. Varoda kuti nyebe kuti vari kuti vachiri kutimiririra. It's unfortunate handi kuti zvokonzerwa here nekuti zvo Chamisa haasi in parliament navo mukuru wavo saka he is not in control zvakanyanya. Handizivi kuti ndingapa explanation yekuti kudii. Because tikatora Innocent Gonesa handiti ndiye chief whip weMDC. Ndiye akatopa that popo ndiye akatoireza that issue yekuti vanoda ma two vehicles motikari yekutown nemotikari yekureserva in an economy iri kuchema zvatakaita munhu weMDC ndozvikundirwadza izvozvo moza nezvanhu izanu yadaroka tangoti haiwa mazanu inobhowa nezvavanoita but this is opposition atiri takatotarisiravo kwavari kuti vachatimiririra kuti kana zanu yodaiwo MDC or whoever opposition ndoichachema nesu. But kana iwo uri wewe loya wangu anati ndio kundimiririra wakuenda kuside dzekuta zvikutwa ne muvengi wangu tikufamba chirudzi. So apa ndiko attacka MDC, don't get me wrong, I'm attacking my MPs e opposition vari kubvumira nezvikuitwa ne government vasingatauri kune vanhu vari kutoda motikari 22 yekutown neyekumusha. MP okumaubra unai kutaunje kumusha kupi kwacho. Pale kumusangana newe pa line ye petrol tikudzo kuti MP makadi murikuzviona osei izvi handikuone because ne gas station yenyu mega vati ve elite ka vachatogumani nesu isu saka vasarudza takuti vanhuwira nditi vabamba tisina kugeza because hakuna mvura saka vasida kumira muraini nesu vada kuinkirizwa makar loans avo anenge achibva out of the country motokari out of the country vachitenga voinkirizirwa mari dzacho zvinorevei izvozvo
manje
votoisa ransom pana mutuli ndagara ndakatomumakawo zvangu ouya nebhajeti yake votomuti kada kuti tisaine bhajeti kuti tiite appropriate this budget tanga wati vaconditions aya kuvari pamaconditions ekuti nzvibvisa swage kuchitungisa. Why don't they give my conditions ano benefit isusu vanhu vakavasarudza than makonditions ano benefit ivo vangani pama MP nevanza dzaripo ekuti vangapa condition yekuti budget iholdiwe because of just a handful of my MPs at the expense of the whole country. This is sad. And this is kind of kanzizo paita problem ngakuitwe demonstration ano demonstrate mwana wangu nehanza dziyangu ndanopinda mustreet ndovanorowa ma MP wotanzi vanhu vedu varowa and yet inini hamusi kutimiririra and vanenge vasichiva pama demonstrations achona futi they won't even be there. Tichema tichienda kupi right? It's like we are nowhere, we don't even know what to do. Ndiri muno zvangu but ndikutaura semunhu ari kuZimbabwe right now kuti munhu ari muZimbabwe iye zvine izvi asina chekubata ari kuti izvi magetsi adhimwa tinochaita ari kufungei achinzwa kuti MP ave nemotikari yechitu anonzwa sei.
All right, thank you so much Mr. Mpofu. We have a caller here, Silo Mnumzana Ndebele. Sakwamukela uhlelo.
Yebo
Ndebele, unjani?
Siyaphila njani le?
Hayi, siyaphila. Kunjani khona ngapho?
Yo, hayi. Ngapha siyazama inoba nje isimo sezima kodwa hayi.
Okay, ungasiphi imbono yakho?
Yebo, ngikhanda ukukhuluma ngesimo sasekhaya lesi. Lesi simo akumnandanga especially kuthi intsha. Okumele ukuthi ngatsha ziqhenye ukuthi singasithi singama-born free kodwa i-freedom yakhona asiyiboni. ngoba la sikhona kunzima nalapha ekhaya kunzima so asazi ukuthi into enzwanile le ukuhlongi kakhulu especially thina intsha
manje
ngikhuluma nje inhliziyo zethu zibuhlungayo
manje ubona ukuthi wena ubona ngani kuyini okungaphathisa ilizwe ukuthi liye phambili
mara ungashintsha lo hulumende nje ngibona ngathi kungaba ngcono
njengoba pho esanda votelwa
kungene abantu abasha abasenembono emisha Sometimes young minds, young people, maybe they can lead this country in a better place.
Mm-hmm. Kodwa phela basanda votelwa laba ababusayo.
Siyakubona lokho kodwa
ay. Yeah, kunzima.
Kunzima into. Ngoba nathi ngapha siyazama ukusebenza siyazama ukusebenza imali zangikhona esizisebenza sizithumela emakhaya sisala singela lutho nathi
heyi bantu hayi sibongile kakhulu mnumzana
hayi sibonga mina
Yes, Mr. Wande, we are coming to the end of the show. Maybe Ms. Mpofu would like
yes,
to wrap up.
To give us your last words. Muripere, Ms. Mpofu.
Ongu njiriku. My last words is Zanu ya kundikana sachose. Ma MPLU, please, we are begging you. Regae kuvara irwa. Regae kuvara irwa. Taka kusaru zai kutimutimiri reo. Ndimi mutori wo ndivo our last hopes kuti vachitiwo zvinhu zvisvinu but kana vakucrossa camp kuenda the other side hatichazvihwisisi saka Innocent Gonese netimu yake please ngavafunge zvinhu kwazvo
kumama mbotaura kapaya muchiti munozva henyu kuti vashoma muparlamendi zvokuti kana pachivhotiwa kazhinji vano vanokundwa nekuti ivo vashoma haisiriyo problem here yamuri kutaura iyoyo
iproblem but hanzi kufa kwemurume kubudaura zvokangoti ndingakombwa ngonyarara ngavabude pachena ngavataure kuvanhu kuti vedu vei kuno kwaita chichemo chakati chakati toona kuti vedu pane chichemo chiripo panoti tozongonzwa tichizibhiura tosainiwa rakatopfuura why were they quiet all along Both from what I understand, that I passed some Senate 23rd May, which means I got to Parliament way before then. President of Senate, President of President's desk. Pagan Gonyarawa. What is Rabba Pabi Pagan Rabbi? Bakati Kuta Ravamuvan. Yes, who the Tan Panan declared 255 Mabus and Nikuana Kuta Ranezao. Nangas the Tan Apana not even a single one that I raised when the moon were opposition. What are they going to why are they going to Parliament by my opposition MPs? Vanongoenda ngosongonogara upo amari vodzoka apa chari kumboreiza kuti vati issue yakati at the end of the day out and job badroma rima US ma US kuti imira parliament kuonogara kuti vachibvisa masiti vari nomo pasi chani kwachi zvichema zviko zvakawandi chasezvade ine ari mutsira chimwe chichema 1 vakadi kuchiendesa wechocho they don't asi zvichema zvavo ndizvongoti vabuda dzimwe tikare mbiri vashoma but ngavamiremire kuti vive pane chakati hati kuchikwanisa tibatsirewo come back kune evanhu vakakusarudza uya uchiudze
ziriko unfortunately Miss Mpofu we have run out of time thank you so much for joining us
maite henyu ndanda kutodikitira nehasha
tinotenda zvikuru
all right that was Miss Chioneso Mpofu she's here in the United States we also had Mr. Sibanengi Dube of the Zimbabwe Exiles Forum and Mr. Cassius J.S. Simanampofu from South Africa. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Chandono Kawande. Until we see you next time, good night.